pamutemo nyaya inogona kuenda kunonzi kuriziyo kana kuti kuapiyo. Kazhinji maapiyo anoitwa kana nyaya yapera, anonzi materminated proceedings, nyaya yanyatsopera. Asi kana nyaya isiri kubatwa nemazvo, rinoteerwa negwaro remutemo, atinoti maprocedural issues pachingezi, munogona kutora nyaya iyoyo moiendesa kuhigh court, ichibva kumajistrate court, kuti inoitwa ino inonzi review. Process yereview yakati siyanei neapiyo, nekuti paapiyo unenge uchihanana kugutsikana nemutongo wapiwa nebare, asi pareview unenge uchiti handisi kufara nemubatirwo uri kuitwa maprocedures mudare. Saka vakaenda vachiti kureviewa maprocedures, nekuti pakanga paitwa chikumbiro chekuti nyaya iraswe mushure mevatore because of the state case, ana mutsvidzi vapedza kupa uchapupu hwavo. Ndipo payakanga yadhirinikwa application iyoyo kuti anzi aiwa mutemo uripo nemunyorerwo waakaitwa, hapana maprofita akafolowewa akakanganiswa namejastice. Saka nyaya iyoyo yakaenda kuhigh court, ende akati kekutanga nyaya dzakadaro kudzimbuka kuhigh court, nekutotoshamisika kuti zvobva meti zvotonzwa zvaakubuda kubva kusete.
Pane mimwe mienzaniso here yezvakadai zvakamboitika?
Ongu dziripowo nyaya dzakati o dzinoitwa, dzimwe dzacho dzinotoitwa kekutanga. Ndofunga kamakambonzwadzana hope wechimono, handitowo makesi zvekuti pane inonzi exception. Paexception tinenge tichitaura kuti mapepa andapiwa nehurumende ana mutsvidzi haasi kuburisa mhosva, saka inyaya inenge isati yatombopinda. Saka pamwe pacho mnejatisi anoti mhosva ndiri kuchiona, asi ana mutsvidzi vanoragona kuramba vakamira inyaya inogona kuendwawo nayo zvakare, ende dzakatomboendwa nadzo kudare rehigh court. Like yahopo yandiri kutaura yakano exception yake yakanoabhodwa ikoko. Saka zvinoitika kakanyanya kuti proceedings asati apera kuhigh court, nyaya kumajistrate court nyaya yotoendwa nayo kuhigh court yotonopedzeswa ikoko.
Asi chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vehurumende vati izvozvo hazvisati zvamboitika, chisionekwi mudzi webwe?
Chiri kunyanya kushamisa apa patatoona press statement. Isu hatizivi vehurumende vachiisa mapress statement ekuti zvaakutoenda kumaapila. Apa taakuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kutorwa zvichienderana nenyaya dzematongerwo enyika. Isu hatisi kuona iri nyaya ine zvekuita nematongerwo enyika. Tiri kuona pari kuti pane mhosva yakanga yaparwa, zvinodarirevo pamutero raisoti rati hapana mhosva. Tinonid apress statement to do that. Deisimunemi kufayo mapepa avo udare vepamutoro vacho reso primecourt, ezenzimbetakompitals from there.